Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, zvitatsiri 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Wongbo vanopeta rwendo rwavo muZimbabwe vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vanosangana nemutungamiri wenyika iye vaJoao Lourenco. European Union kubudikidza nebasi rayo rehumanitarian aid department inozivisa nezvehurongwa hwekuwedzera mari iri kubatsira Zimbabwe kurwisana nedambudziko renzara. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kune kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO vaGilbert Wongbo vapeta rwendo rwavo muZimbabwe nhasi vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavana vaMnangagwa, vaHongbo vati nyaya huru yavataura navaMnangagwa ndeyekuti kunyange hazvo mari yemuno yeZimbabwe Gold yakatsigirwa negoridhe, inofanira kutsigamiswa kuti isimbe kuitira kuti vashandi vakwanise kuishandisa ichitambirwawo nyore.
We need to continue making progress in stabilizing
taura nyaya yekuti snake inofanira kusimbaratswa kuti isarambe ichiomesera vashandi uye kuti ikwanise kutenga pamwe nekuti vevabhizimusi vanofanira kupiwa mukana wekuwana mari yekunze kuti vakwanise kuita mabasa avo.
Vati vafara kuti vaMnangagwa vatambira izvi vakati ndosaka nhaurirano pakati pehurumende vashandi nevashandirwi dziri kuitwa pasi petripartite negotiating forum. VaHongbo vativo vaMnangagwa vavaudza kuti masangano akaita seILO asapindira munyaya dzekuhlidzana nedzimwe nyika, sakaita sezvirango zvavati ivo vaMnangagwa zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika vachiti nyika iri kugadzirisa nyaya iyi.
Head of state insisted on lot about this and that
masangano anomirira nyika dzakawanda pasi rese akaita seILO ngaarege kupindira munyaya dzezvirango asiye nyika ichigadzirisa nyaya iyi yega.
Vati vavimbisa vaMnangagwa kuti vachaita basa ravo sezvakatarwa mubumbiro reILO uye vanoda kuramba vaine ukama neZimbabwe. VaHongbo vati vazeyawo nyaya yekuti vashandi vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mabasa kunze vachiti hapana chakashata kuita izvi asi panoda kuti zviitwe zvakarongeka kuitira kuti nyika ibatsirike. Vati Zimbabwe iri kuwana mari yakawanda kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kushanda kunze kwenyika. VaHongbo avo vakasvika munyika nemusi wesvondo vakasangana negurukota revashandi, masangano anomirira vashandi nevashandirwi vachinzwa zvichemo zvavo izvo vatura kumutungamiri wenyika nhasi. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa avo vange vari muchikwata chavaHongbo chanoona vaMnangagwa kuState House vaudza Studio 7 kuti vafara kuti vaHongbo vasvitsa zvichemo zvavo zvese kuna vaMnangagwa.
Vane simba rekugadzira maproblemu edu ndivo vanotonga nyika ino iyi. What you can only do is to edge better on my issues that we raise. Current instability, negusa kwana kwemihoro yevashandi, victimization, trade union leadership, implementation ILO Commission of Inquiry report.
Asi vamunangagwa havana kutaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nemukuru weILO. Asi mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasina kupiwa mukana wekusangana navahumbo vange vakasvitsa zvichemo zvavo kuILO.
Tinofara seatus kuti takatagara takaendesa nhona dzedu kuILO tichinyanyochema nenyaya yekushungurudzwa kwatinoitwa nehurumende yeZimbabwe kuendeswa kumatare tisina mhosva dzatapara kutsikwa mabasa nezvimwe zvakadaro. Nyaya idzi dzichiri kuramba dzichizeyewa ende tiri kumirira mukana wekuti tinge tichigara pamwe pasi nehurumende sezvo iriyo yakazokumbira kuti nyaya idzi tidzigadzirise nenhaurirano.
Vemabhizimisi munyika havasi kufarawo nenyaya yekuti vari kushaya mari yekunze kwenyika yekushandisa mubasa ravo uyewo magetsi ari kuenda kwenguva refu izvo zvave kukanganisa basa ravo. Nezuro gurukota rezvevashandi vajulai mwoyo vakati hurumende yakakoka vahumbo kuti vazoona mashandiro anoita hurumende vashandi nevemabhizimisi vachiti pane dzimwe nyaya dzinomangarwa kuILO dzisiri dzechokwadi. ILO iri kukurudzira hurumende vashandi nevemabhizimisi kuti vataurirane nekushanda pamwe chete sezvo ichiti kupokana kwavo kunogona kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nekuwedzera zera musiano pakati pevapfumi nevarombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avari kushanya kuAngola kwemazuva matatu vasangana nhasi nemutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco. Vatungamiri vaviri ava vanonzi vataura nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekutengeserana, dzekuchengetedzeka kwehutongo hwejekerere muAngola nemupasi rose uyewo kukura kuri kuita ukama hweAngola neAmerica munyaya dzekuzvidzivirira. America iri kubatsira muchirongwa chenjanji cheLobito Corridor. Kushanya kwavaBiden kunonzi kwakanangana nekudzivirira kukura kwezvirongwa zveChina muAfrica. Muna Gunyana, China yakanyorerana chibvumirano neTanzania neZambia chekumutsiridza njanji yeTazara. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinhu chakanaka chaizvo kuti vaBiden varonge rwendo irwo rwuru rwokuenda kuAngola kuti vando ratidza rutsigiro rwavo parerway project iri kuvakwa ikoko pamwe chete norutsigiro rwavo kune zvakawanda zvinodiwa nenyika yeAngola neAfrica yose zvakaita senyaya dzeutano, nyaya dzezvemamiriro okunze nenyaya dzezvemaenergy programs. Vakudopendera utongi hwavo vaBiden vavona sokuti zvinhu zvakakodzera chaizvo.
Tiri kuona kuti rwendo ruri kunze ruri kunangana nekumisa kukura kweChina muAfrica. Munoona here paine zvichashanduka pamasimukiro kana makuru angaita China muAfrica?
Zvinochinja zvinenge zviriko chaizvo. Zvekare rwendo rwavo muAngola, rwendo rwavo kuAfrica chitsidzo chekunyika dzokuAfrica dzose kuti hatikusiyii, tinenge tiinemi, musanyengerwa neChina. China haina zvainokupai zvamungada kudarika zvenyu isusu. Saka ukama ihwohwo huchatochinja chaizvo. Tichitarisisa isu kuti kuna vamwe vakawandira dzimwe nyika dzichitarisa kuti tatichifunga kuti America yatikangamwa. Saka zvinochinja, zvinogona kuchinja, asi ngatisakanganwa kuti China ukama ushamwari nohusahwira kwayo kuAfrica hakuna kubvira nhasi. Hwakabvira kubva nguva dzehondo hwatova nemidzi, asi zvisingarevi kuti hucharamba huchikura kudarika ukama hweAmerica nenyika dzeAfrica. Zvicharamba zvichingokukidzana kuenda mberi uko, asi ndinoona sokuti hazvina zvazvinowanza zvakanganisa zvakanyanya kunze kwokuti Africa ikazvibata zvese nohungwaru nouchenjeri, zvinoita kuti upenyu hwavanhu vomuAfrica huvandudzwe. Nokuti tinoziva kuti Africa yagara ine inoti non-aligned movement, iyai kuti inoti aiwa munhu wese ishamwari dzedu.
Tukono wote Amerika iri kushanda ne Angola unedzimwe nyika mukuvaka Lobito Corridor. Panguwa imwe cheteo China yaka sainara nao chibvumirano chekumutsiridza njanji yetazara ne Zambia ne Tanzania. Makwikwika ya muzvinafundo masochi.
Makwikwi endera kusi kutanga zvekare zvinhu zvinotarisirwa nokuti anenge ari makwikwi okutsvaga shamwari kunyaya dzemari kuitira kuti nyika dzivandudze ufumi hwadzo. Saka makwikwi eChina neAmerica haana kutanga nhasi zvekare haana kuipa.
Iyo Amerika haisi yange yanunukira here kupinda kwayo muAfrica nekuti inge ichidzivirira kukura kweChina uko.
Zvinogona kuonekwa senzira idzodzo asi ngatiziveka kuti hazvidi president wenyika kuti ange achienda munyika somaAngola kana mune dzimwe nyika dzeAfrica kuti kushanda kweAmerica kunge kuchionekwa. Kuna maembassy anenge ari kwekuzoita vana vaBlinken vaya vaya Secretary of State vanofamba kwese uko vanenge vachingoshandirawo hurumende. Saka nyangwe mutungamiriri weAmerica anga asingaendi kuAfrica hazvirevi kuti America haina zvayanga ichiita.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemai anorarama neutachiwana weHIV reAfrican Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vanoti sangano ravo riri kubatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai panguva iyo nyika nepasi rose vari kucherechedza chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence icho chiri kucherechedzwa pari zvino. Amai Westerhof vanoti chirongwa ichi chiri kuitwa panguva iyo pakanga paine kucherechedzwa kwezuva rekuyeuchidzana pamwe nekudzidzisana pamusoro peHIV/AIDS rakaitwa nemusi wesvondo. Vanoti sangano ravo richange richipa ruremekedzo kumadzimai ari kurarama neutachiwana muchirongwa chichaitwa muguta reHarare svondo rinouya. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Mazuva ano e16 days against all forms of violence on women and girls, isusu edu takatarisana ne World AIDS Day inova yakapembererwa pasi rese musi wa 1 December muZimbabwe muno zvakaitirwa kwaRusape. Asi kurangarira zuva iri hakusati kwapera, pane maactivities akawanda ari kuitwa nemapato akasiyana-siyana vari kurwisana nedenda reHIV and AIDS.
Zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo sesangano rinomirira vanorarama nedenda reHIV?
Isusu sePan-African Positive Women's Coalition tiri kuzokorokotedza madzimai ese ari kurarama noutachiona weHIV, madzimai ese vanoshanda munharaunda nemacommunities kurwisana nestigma and discrimination nokudzidzisa vamwe nezvedenda reHIV and AIDS. Madzimai ese aya atiri kuzopemberera musi wemuvhuro, musi wa9 December muHarare, madzimai ari kurarama pachena, vakabuda pachena kuti tiri kurarama noutachiona weHIV.
Zvisungo zvamuri kushanda nazvo muzvirongwa zvamuri kuita ndezvei?
Muongororo yatakaita takaona kuti zvatiri kuita zviri kuenderana netsimu World AIDS Day yegore rino, iyo inotarisa kodzero dzevanhu iri kupa zvisungo zvekuti kana tichirwisana nedenda reHIV tinofanira kufamba nenzira inotarisa kodzero dzevanhu vanorarama neHIV nevanhu vese zvavo kuti vawane mushonga, vawane kunotestwa nokubvisa kusemana yatinoti distigma and discrimination nokuwana zvimwe zvese zvingabatsira vanorarama noutachiona weHIV zvakafanana nemishonga nokubatsirawo avo vasina utachiona weHIV kuti vaone maservices anoita kuti vararame kwenguva yakareba vakadero. Saka isi tiri kupemberera madzimai atiri kuti malegions and heroines in the fight against HIV in Zimbabwe. Madzimai vari kurarama pachena, vanotaura, vanotozikamwa kuti vari kurarama noutachiona. Saka tiri kuzovapa nyembe dzavo.
Avanga vari mutungamiri wesangano re Pan-African Positive Women's Coalition Zimbabwe, amai Tendai Westerhof, vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Vatereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanaiwe nevamwe. Vechidiki vakawanda vemuZimbabwe vanoti mirishonga yemuZimba iri kuitika munyika iri kukonzerwa zvakanyanya nekuoma kwezvinhu munyika pamwe nemakudzirwo anoitwa vana muupenyu hwavo izvo vanoti zvinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Apo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 ekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti 16 days of activism against gender-based violence, mumwe murume wechidiki wemuHarare vatafadzwa musandiranga vanoti vanhurume vasati vave kukwanisa kubuda pachena kana vachishungurudzwa muDzimba.
Mabarwa takaita vanhurume atishe nyaya dzinoitika kati nedzimba dzedu. Nekuti paunonotaura unonoshorwa, uyezve unoita kunge une weakness ukataura nyaya dzekuitika mumba mako kuti mukadzi wangu ari kundirova, uyezve unova kufunga kuti varume vanondishora kana kuti wandiri kudzai achapotera nerweseri kuenda kumukadzi wangu. Saka vazhinji varume vanozongopedzisira vakuita mastresi.
Mudzimai wechidiki anodzidza pachikoro cheMidlands State University muzvare Marble Jamu vanotiwo madzimai anokonzeresawo mhirizhonga dzemuDzimba asi hazviwanzotarisiswa.
Vanhurume vanoshungurudzwa, asi ukada kuzoona kazhinji kushungurudzwa kwevanhurume ka kunenge kusina humbo semufananidzo wekuti ndogona kutuka munhurume. Chakadaro chakadaro zvatuma kuti iye azondirova. Iye hapana humbo wokuratidza kuti ndamushungurudza, asi pane humbo wekuti azondirova pamwe zisora zvimba.
Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare muzvare Tsitsi Mashavave vanoti upfumi hwenyika hwavanoti hauna kumira zvakanaka ndihwo huri kukonzeresa kuti mhirizhonga inoitwa nevechidiki iwedzerewo.
And also the financial situation, stress, depression. People who want to be some outlets are somewhere they are violent. One because of that depression and stress, they start taking drugs. Bobudita that violent behavior.
Banga guru repasi rose re World Bank rakabudisa gwaro gore rino muna kubvumbi rairatidza kuti madzimai anosvika zvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe nezviga zvina kubva muzana 39.4% akambosangana nemhirizhonga muupenyu hwavo, kuchitiwo zvikamu gumi nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana 11.6% vasati vadarika makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa vanonzi vakasangana nemhirizhonga ine chekuita nezvepabonde. Asi gurukota rezvenyaya dzemadzimai amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau svondo rapera pakuparurwa zviri pamutemo kwechirongwa che 16 days of activism against gender-based violence kuti dambudziko remhirizhonga dzemuDzimba kunyanya muvanhurume vanosanganisira vechidiki riri kukura munyika.
We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men.
Ichokwadi kuti madzimai anoshungurudzwa, asi tiri kuonawo kuti uwandu hwevarume vari kushungurudzwa muDzimba nemadzimai hwakwirawo. Kurudziro yangu ndeyekuti mhirizhonga ipere, zvisinei nekuti yakanangana nemunhukadzi kana kuti munhurume.
Wechidiki anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust vanobet kuva mudiki vanoti madzimai nevasikana vanewo jana rekubata mukupedza mhirizhonga kunyanya inosangana nevanhurume.
Tsvagurudzo dziri kuitika varume vari kuonekwa kuti vari kunge vachishungurudzwawo. Saka sekutaurwa kwazvaitika kuvakadzi zvinofanira kungoitwa kuvarume. Naivo vanamai nevakadzi vachitaurawo nezvazvo vachitsigiranawo mukugara kwavo kuti varume vanofanira kunge vachitaura kana vachinge vashungurudzwa ende havafanirwo kushungurudzwa.
Muongorori wenyaya dzevechidiki uye vari muridzi wekambani yenhau yepadandemutande yesports booth vanobet Basi vanoti mapazi ehurumende kusanganisira anobata mapurisa anofanirwa kudzidziswawo kushanda nevanhu vanosangana nemhirizhonga mudzimba, kwete kuvaita zviseko zvenyika.
Saka dambudziko riripo hombe ringori pakuti kwazvino mangara ndokune fira nyaya yacho yese, nokuti ndokwaunowanika uchinyara nokuti unowanika uchisekwa, ndokwaunowanika uchityawo zvekare kuti vanhu vanozvitarisa kuti ufure rume rizvishuwa rinoshungurudza nekamudzimai kechidiki.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, zvikuru hofisi inobata nyaya dzemhirizhonga mudzimba. Mhemberero dze 16 days of activism against gender based violence dzinoitwa gore negore kubva musi wa 25 mbudzi kusvika musi wa 10 zvita pasi rose, riine donzo rekukusha shoko rekupedza mhirizhonga mudzimba nemunharaunda. Kunyange Zimbabwe iine dambudziko remhirizhonga dzemudzimba, inonzi iri nani kana ichienzaniswa nedzimwe nyika dzemudunhu resadic dzinosanganisira South Africa, Democratic Republic of Congo neMozambique. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muPalestine vazivisa nhasi kuti Fatah nechikwata cheHamas vave pedyo kuita chibvumirano cheurongwa hwekutungamirwa kweGaza mushure mehondo iri pakati peHamas neIsrael. Urongwa uhu huchaona Fatah iyo iri kutonga chikamu chedunhu reWest Bank riri pasi peIsrael neHamas iyo yatonga Gaza kubva muna 2007 dzichibatana mukudoma komiti yenyanzvi dzingangosvika kugumi neshanu dzisinei nezvematongerwo enyika kuti dzitungamire Gaza Strip. Vakuru vakuru vemuAmerica vaviri vaudza Voice of America kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakumbira imwe mari inoita mabhiriweni makumi maviri nemana emadhora kudare reCongress yekutsigira Ukraine nekuwedzera zvombo zveAmerica zviri mudura mayo. Vamwe muRepublican Party vatotanga kushoropodza chikumbiro ichi. America yakazivisa nemuvhuro kuti yanga ichitumira rumwe rubatsiro rwechiuto kuUkraine hunokosha mamiriyoni manomwe nemakumi maviri nemashanu emadhora. European Union kuburikidza nebazi rayo reHumanitarian Aid Department yazivisa nhasi nezveurongwa hwayo hwekuwedzera rubatsiro rwayo nemari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvemadhora kana kuti US$6.6 million yekuti Zimbabwe irwisane nedambudziko renzara iyo inonzi yapfunya chisero munyika. Mari iyi ichashandiswa muzvirongwa zvekuwedzera nzira dzekurima dzakawandudzika dzinofambirana nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Smart Agriculture. Mugore rino, European Union yapa Zimbabwe mari inosvika 9.5 million euros yekutsigira zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekurima, kuchitiwo muna 2023 sangano iri rakapa rubatsiro rwemari inoita 8.5 million euros kuburikidza nerubatsiro rwechikafu kusanganisira kuvanhu vemumaguta nemadhorobha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain, muzvari chenai mwoyo mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Mari iri kubva kuEuropean Union inofanira kubatsiridza nyika yeZimbabwe kuti ikwanise kusangana nemachallenges akaita zviri kukonzeredzwa neclimate change. Tiri kuona gore rino rine rakapfuura kuti Zimbabwe yakange iri ichisangana nenguva yenzara nekuda kwekuti kwakusinganai nezvimwe zvaiitika zvinoenderana neweather.
Icho chibvumirano chavari kutaura cheSamoa Agreement icho chinoshanda sei?
Framework economic yes some more yakanangana ne mass more developing countries inenge ichita iyo kuti pavanenge vachibatsirika kubatsirwa kwavari kuita kuri kuita kuti vakwanise kusangana nema challenges akaita sana climate change nezvimwe zvakadaro zviri kunetsa pasi rese not just muZimbabwe.
Zimbabwe inochifanira kufamba negwara ripi kuti ipedzewo nzara muchirongwa ichi?
Nyika yakaita seZimbabwe ichinge yapiwa rubatsiro rwakaita seuru inge ine in my infrastructure inge even zvinhu zvinoita kuti mari kana ichinge yatambirika inoenda ichinoshandiswa zvinooneka zvinonzwisisika kuti mari takaiwana zveshuwa tabetsereka panyaya pane dzekurima tabetsereka panyaya yekuti vanhu havachaendi kunorara nenzara kuti haisi mari yekuti tingabva tatobvisa nzara nyika yese aiwa asi inofanira kuita mari yekudzivirira kuti zvinhu zvisaita wezano zvazviriko zvino.
Izvo zvirongwa zvemhando iyi kumashure uku zvakabatsirawo kusvika papi munyika?
Tinoziva isusu kuti muna 2020 avo vanoita zveIMF vakatipaiwa nzima special drawing rights aifanira kubatsira zvakare nyika yeZimbabwe kusangana nemachallenges aikonzeredzwa necovid asi mari iyi kusvika nanhasi hatina chayakaita chatinoona kuti ichi chakaita kuti nyika yedu ive resilient ikwanise kukunda machallenges akaita secovid akaita seclimate change. So tarisiro inenge iripo ndeyekuti dai nyika yeZimbabwe yakwanisa kuisa mastructures anoita kuti kuve netransparency kuva neaccountability kusava neumori.
Ndingapedzisirawo ndichitsvaka chirungu chataurwa chestructured dialogue iyo ndo ipi inoshanda sei?
Nyaya yestructured dialogue yekutaura nezvenyaya yezvikwereti zvemuZimbabwe inyaya yekuti yataurwa kwenguva yakareba asi tinoziva isusu kuti vanenge vachitarisa nyaya idzi havangotarisiri kuti takungokubatsirai takungokupai mari vanenge vachida kuona nyaya dzematongerwo enyika yedu kunyanya nyaya dzema human rights nyaya dzesarudzo asi kana zvinhu izvo zvisina kugadzirisika hapana zvakanyanya zvandinoona zvichibuda nyangwe mukutaura ruri kuita EU.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kusalford kubritain muzvare chenai mwoyo mutambasere vari parunare kwakare kubritain naivan zininga westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vakadimu koma aiwa kuno kuri nani zvako zvidimu uri ikoko nemabasa ari sei ukumbirawo mundibatsireiwo kuda kunyuwa pemiti yangu iworking pemiti.
Pastudio 7 apo muise pastudio 7 apo aiwa hauna nokuipo ndiri kutaura ndiri kuna kuMozambique tinofara chaizvo ngenyaya dzemunotipa idzo nyaya dzechokwadi rambai muchiendera mberi nenyu kutaura nyaya dzechokwadi muchipota muchibatawo nyaya dzekuno kuMozambique kunoku because kunoku kunyaya zhinji hadzisi kubuda saka tinozotodzizwirawo kusaidi ikoko saka rambai muchitotaurawo nyaya dzekunoku ndopatinotodzizwirawo kana mukanga muchidzitaura zviya zviya izvi saka haiwa tinobonga hedu tinobonga nebasa ramuri kuita.
Baba chinogurei pastudio 7 maswera sei makadi yenyu tinokutendai. Chandinongokumbirisa hangu ndechekuti vanhu vanosapota ZANU-PF matikwadza varume mauraya nyika maparadza nyika hongu mungadyai muchiguta kwamunenge makamira makabvisa muri bati chokwadi chiripo ndechekuti ka muri kuuraya nyika muchinyengerera kuguta megamira washoma bati muri kuuraya nyika mukuraya future iwana iyo makora achatevera mangwana ndoda kuudza ichokwadi muri kusapota mbavha dzakatenderedza emasoni munangagwa shoma ma ministers aya ema MPs mamwari vanhu vari kubahavo upfumi hwenyika vachiluta vachishandisa munangagwa
uri sei pastudio pamusha mukuru apo ndivachipambanga parasinbeka po ndoda kutaura maringe nebhora mukati momunu nezimbabwe munyika yedu yetinogara bhora ukarega kubhadhara mapureya nyengo uchiyati ndine simba rakakura sei nokuti simba raanoshandisa pakutamba ndiro rinoda kuti atanga atya saka ukanga achitamba ichinyunyuta nyengo timu ichinyazwi nemapureya sei aingazoendi mberi munoona ana simba bhora ana platinum star naanangezinam naana manika diamond vechizotora mukombe inyaya yekubhadhara mapureya
muti shitiro wakuru hurumende kanzuru yechinoi malicense awe nakakwira zvisingaite vanoisa malicense akakwira kuti kana wagari watadzira kubhadhara vanoachinyepedzera kufara mashopu vachipuwa chovo muhomwe kunyange mvura yava yakakwira zvisingaite matadzira kubhadhara mvura anonyepedzera kufara opuwa chovo muhomwe vachirarama nechovo muhomwe zvinhu zvavo zvakakwira
zvaipasudio 7 nai tizivisireiwo minister of finance yavoro iwo gavhena acho kuti vataure vaanaunze vaadress nation vaudze vanhu kuti dhora ngarishande riri zvariri because vanhu vakangoona chiburi vavakuriramba vakaona chiburi vavakuriramba torigadzirisei pii iri mari yedu vavangoti mari ngaishande yakadaro kusvika yavona kuti aiwa ivo haichaitivo kwavari mvemve kwete kungoti mari ikaita chiburi vanhu voiramba
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk the connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kutarisa zvinofungwa nevechidiki pamusoro pebhajeti rakaturwa negurukota rezvemari muparamende svondo rapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina sitandikire mutsanga
Soko isika tisenda bakuvi